Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 21 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuvapanzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuAmerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniform, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana na bloated class allowance, akafanana na class teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo asi kuti mari yavanotambira ye 284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidzi ava in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma tinoda kuti vamwe varairidzi vaimployewe vaimployewa kana vakwana taona teacher people ratio yakwana vari excess toita government to government agreements vokwanisa vokunoshanda vachikwanisa kuti vauise chidimbu chavanowana kunyika kuti nyika ibudirire ende huye zvatataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers, mu student teacher habhadharwi asi student police soja nesi paanongotanga basa unotanga kudini kubhadharwa.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza asi sekuti zvokuti murume nomukadzi maticha vanochia kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete ishu yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuimploya mamwe maticha vanga vachitadza sekuti inokwanisika kutirerusa mutoro namaticha arimo. Asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminista nefinance minister zvikuru sei zvinoendera nechii nemasalari. Ipapo toda kutaura kuti ndozvavataura.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vatiwo vadzidzisa vasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangagwa vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa.
Chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara. Ndofunga tsamba yedu maoniri kana mukazonoiverenga yekutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vamunangagwa Mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwepiti UZ. Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima avo vanga varipowo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwepiti UZ vaudza Studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi, kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba. VaMavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncube panyaya iyi, kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuChinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muChinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. VaGombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauya makuseni nanhasi Krisimasi inenge rakatoshata kwatiri. Kana kuti titenge ndamboda kuti tinotenga nekadhi, zvanzi kadhi rinyu hatina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga. Zvatoramba.
VaGombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupihwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasevhe vanhu vese vapere vachipiwa shoma shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata Jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndiMyros Chipfunde. VaChipfunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Samisogo Mafuseni harina mari yatawana, takangogara mumanja panguva dzatokwana dzatoye 3 kuri kuzatokwana kiko asi hatikanditaunana mari yekudya tendo mari yati doto kuvisa bhazi izvozvo vadereka vazhinji ari hatoona mari. Mari dzaoda kutora ndedzetore dzitoto atoenda kumba nadzo.
VaChipfunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Vamwe chetiri kuMhangura tinenge tatofambira mari idzodzi dzikuya kuno kuChinoi kuti hakuna ndinotora mari ndisika kuno hakuna kusvika pandangogara izvosi handitorinanga namari yelift apa ndichogara kuti plan day kana pastori ina pakati wei makadzei tichikwanisa kumashandisa asi mari manje yelift ndo yakanyanya kumirira vamwe vazhinji vari vanhu.
Vakuru vakuru vemabhanga muChinoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi, asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. VaGwanyanya vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. VaGwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabond nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri we South Africa Vasiro Ramaphosa ni hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedanho rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSADC. Gweta revarimi ava vaVili Spish vaudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa neofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedanho rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSADC muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti SADC Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare reConstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSADC Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wava Ramaphosa amai kuSaladiko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zviri pachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi nevichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuChamembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemo nemo mugwara rakafambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asi woka hapana here dambudziko ipapa, nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira?
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa hurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume chena manyaya dzepakanga zvidzi. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe irikugamuchirwa hapana rudzi arikupokana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare rezimosha mubindura rinoti varidzi vemugotiwe Rain Mine vasa dzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. Richipa mutongo waro nezuro, dare iri rakati vashandi vekambani iyi avo vanodarika mazana matatu vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi uye mapurisa asavavhiringe. Gweta ravashandi ava vaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vashandi ava vagara pamigodhi uyu kubva muna 1999. Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payakavhara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi mushandigere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri, varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix vakabva vapa zviziviso zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwe anonzi Rain Mine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo. Kuti ange anzi vanhu vasisiri vashandi vake avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni, asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rain Mine kana musisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu. Asi ichiti badharaika zvatakashandira makore ese awa. Rain Mine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRain Mine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi veRain Mine ava?
Dare rapa mutongo kuti vashandi veRain Mine vagari mudzimba idzodzo dzekambani, rava pawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo, vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rain Mine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rain Mine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17. Inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuMinistry of Labour kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rain Mine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza. Ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.
Avo vanga vari gweta revagari veRain Mine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vachitaura vari parunare vari kuHarare. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anotire Union for Democracy neSocial Progress Party nhasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena wehutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama ne HIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe chemutare provincial hospital. Mukuru wesangano refamily aids support organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV aids vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana. Izvi vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Kusangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovir nelamivudin kana combination ya tenofovir nelamivudin inozi tenolamu yei irikushaika dambudziko hombe ririkuzi ichauya.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaope dayamoyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanorarama neutachiona hweHIV kuno kuManicaland toda statement from the minister of health vaope dayamoyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. This is a cosmetic statement. This is an issue of life and death for someone who is living with HIV. And we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lydia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tina chichemo pa general. Ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi ewana iwo wana wedu ririro tariro yedu yemangwana nyika kuti izi nyika wana iwo wawa ndiwo achazowa madokta ndiwo achazowa maticha ndiwo achazowa ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Inga kudai uchazoite mwana here zvikavhiringa kudai unozoite mwana here mwana azoitete utano hwakanaka. Tinorashikirwa newana turu mapirisi maharavhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maharavhi echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pagenera kutoti genera haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei tinoendepi nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe. Kana unonzwa hapana mapirisi echembere chaidzo chaidzo unonzwa kuti mapirisi eshuga tengai mapirisi eBP tengai taipiwa mahara ingava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana.
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Matron Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vari pamishonga yemaARVs uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU-PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa 22 zvita anove mangwana. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu mufioq. Problem yataona nayo nezuva iri havichina kurikoshesa. Zvino zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemuramba tsvina, nguva ya2008, mukatarisawo August 1 kuurawa kwakaita vanhu mumastreets, kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose yeUnity Day. Unity Day rari rizuva rekuregererana, nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kwezano PF nepati yavangomoyaiya pakuitwa kwazvo zvazvo zvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yaiva nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day, hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana. Nyika yedu yeZimbabwe inofauti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana naSouth Africa zviri nanewo.
Ndimukoma taurai, ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu ikozvino. Zvino urombo nekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongerwo enyika vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Adlive Zvirekwi uyo akatora mukombo weCastle Soccer Star of the Year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana siyana, sezvo aitadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda yekuspenda nemhuri tichienda kuholiday, timboendawo kunofefeterwa nemhepo. Tiri kunzvimbo dzakatsaukana tsaukana dzinofadza, tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kuchimanimani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheDynamos Muzare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tichienda kumusha musi 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga, avo vanovezvekare mukuru weOriental Boxing Promotions, vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. VaMalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
VaMalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisa imapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. VaMapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savaMapondera vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira gohwo rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echurungwa chedu chanasi, ini ndini Tandono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.